Vashaura navatori venhauma Harare nhasi, Bishop Bakare vati vanhu vazhinji havasi kutambira urongwa uhu wanga uchifanira kuitwa musi wa24 mwedzi uno.
Wakundikana pamusara pekuti izvo tiri kuda zvacho hasina zvapo, tiri kuzvitsvaga. Saka zvikange zvapo tisatokutaurirai kuti zuva rakati ngatisanganei. Vanhu vanoda kuona maresults immediately. Nyaya yeconvention iri kutotengeswa kuno vanhu kuti vanyatsokunzwisisisa chaizvo kuti chinji chiri kudikanwa. Vamwe vakasazviona pekutangisisa vanobva vadzoka kumasuro kuti hapana zviri papo. Because people want immediate results. Iyi nyaya yakaoma iyi.
Mutauriri weNational Convergence Platform vaVince Museve vatiwo chimwe chiri kunetsa kuti zvarwa zveZimbabwe zvigare pasi zvizeye matambudziko azvakatarisana nawo pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa inyaya yemari. VeNational Convergence Platform vave nenguva inokwana gore vachiedza kuti zvarwa zveZimbabwe zviungane.
Chiri kunetsa panapa ndechekuti vanhu vakawanda, particularly vari mapolitical party, vanenge vachitarisa kuti chinhu ichi chikabudirira isusu tinenge tamira sei. Chikabudirira chichaita here political party? Because vamisunderstanda. Ndiko kutanga, for example, kwakaita mapolitical party akawanda muZimbabwe. Saka vari kutya kuti chikabudirira ichi vane umwana wakwikwidza. Saka vanobva vada kuita make sure kuti achitesi achibudirira. Ndicho chiri kunetsa zvakawanda. Plus zvandiri kuonawo futi muZimbabwe hapana munhu ari kuda kuti chakanaka chiitike, especially mapoliticians. Saka vanouya vachibvongonyodza. Because havasi kuda kuti zvakanaka zvibude munyika yedu. Mari yanga iripo, ichi chakatanga August last year, you must know. Vanhu vanga vachitoisa mari yavo vachifamba kusvika panapa. Chataa kuda izvinezvi kuita mari yechi yeconference ndiyo yatiri kushaya. Zvatanchita kuti handaiwana tikavharwa, tikakanganiswa nemumwe. Tikazoenda kumadhona, madhona anoti muda kuti zviite futi unga isusu tiri kukupai mari kuti muite imimi. Isaika mari yenyu imimi muZimbabwe. Tione kuti munoita se munozvikwanisa here mega. And unoziva situation yemuZimbabwe currently, a lot of people havana mari yekungoti itai. Even makambani muno vanotya. Because vanotya kuti imimi makupa chinhu ichi mari makamira sei. Zvanga zvicharwa naBishop kuti vanhu vakawanda vanotya, vanozofunga kuti makuda kupa chinhu ichi kuti chipidiguze hurumende. Saka vanenge vachitya kupa mari. Asi vanoenda havo kumadhina emapati emunomu. Asi kana pauya chinhu chiri very important like this, they don't want. Saka ndo zviri kuti neta.
VaBakare varamba mashoko akabuda mune mamwe mapepa nhau ekuti musangano uyu uri kutadza kubudirira nepamusana pekuti vanga vane vatungamiriri vanga vachida kuti vatungamiriri mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kana kuti Grand Coalition.
Kana tikadaroka takutotiza pavision yedu. Vision yedu ngekuti we inclusive. Hapana mukuru, hapana mudhara, hapana big politician, hapana small politicians. Tichida munhu wese kuti auye. Tikada kuti tore mapoliticians chete takutokanganisa. Danho kuti mapoliticians ndatisvitsapo tiri nhasi panapa 35 years after independence tiri pano. Saka tiri aiwa imi wanhu chera uya timbogarawo pasi tione kuti tingaite sei kune nyika yedu iyi. Tikaregera zviri kumapoliticians chete hapana kwatinoenda.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Party Vatendai Biti pamwe nemutungamiriri werimwe boka reMDC vaWalsh Mancube vakabuda pachena kuti havadi kuti mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vatungamirire Grand Coalition iyi. Asi vamwe vakaita savasimba makoni vebato remavambo kuSiledon vanoti vanhu havafaniri kumhanyira kugoverana mhuka yavasati vabata, vachiti mapato anofanirwa kuita chirwirangwe kuti abvise utongo hweZANU-PF yavari kupomera mhosva yekuondomora upfumi hwenyika. VaMuseve vati zvizvarwa zveZimbabwe zvikaungana kuti zvizeye matambudziko akatarisa nenyika panogona kubuda gwara razvingatevedzera mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Zvichakadai vaBakare vati seNational Convergence Platform vachakoka munhu wese ane chekuita nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kusanganisira vari muhurumende, vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira neruzhinji rweZimbabwe. Vati musangano wavari kuda kuti uitwe uyu hausi kuzotarisa kuti munhu anotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika sezvo munhu wese achibatwa nezviri kuitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.